manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 3/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
tinongokurudzira vatora mashoko avo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu
ZANU-PF inoti zvekuti vaityisidzira nyika nemabhambo vaingoitawo zvemugotsi matsuro Azvisi zvinhu zvakanakira kunyika nekuti nyaya iyi vanoibata senyaya inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika.
ZANU-PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, dirty politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro.
Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa zvinhu zvakadai semabhambo kuti ikwanise kubvisa vamwe.
So tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa 17.5 billion iyoyo. Tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest.
Zimbabwe yotatarika kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuVictoria Falls mangwana kunovhura zviri pamutemo musangano wemakurukota ezvemari kana kuti United Nations Economic Commission for Africa kana kuti UNECA. VaMnangagwa vakambokundikana kuenda kumusangano uyu nemusi wechishanu mushure mekunge paita mashoko ekuti pane yainge ateya mabhambo panhandere dzendege. Mashoko aya akatumidzirwa kukambani yeFastJet nemunhu aizviti John Doe. Kazhinji vanhu vanozviti ana John kana Jane Doe vanenge vasingadi kuzivikanwa mazita avo kana kuti vanenge vasati vazivikanwa mazita avo zvikuru munyaya dzine chekuita nematare nekupondwa kwevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazomanikidzwa kutora nzvimbo yavaMnangagwa svondo rapera. VaMnangagwa vakabva vavandudzawo utungamiri hwemauto emuchadenga musi uyu. Vamwe vanoti zvakaitika izvi zvine chekuita nekunetsana kunonzi kuri mubato reZANU-PF mushure mekunge dunhu remasvingo razivisa kuti riri kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nekusagadzikana mubato mamwe matunhu haana chati ataura nezvenyaya iyi. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vakati nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika hadzifaniri kutorwa sedambe. Mashoko aya atsinirwawo nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Mashoko akadaro mashoko anokatyamadza, anonyadzisa, anobvisa chiremerera pavo vanotaura mashoko iwawo.
Sei muchidaro vaMarapira?
Nyaya yakaita sebomb scare haisi nyaya yakanaka kuti inge ichiwanikwa iri mukati menyika ipi zvayo. Saka ni tinongokurudzira vataura mashoko iwawo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu, tinokoshesa vatungamiri vedu wese, tinokoshesa chiro mwana upi weZimbabwe.
Munorevei apa?
hatidi njodzi inosvika pedyo nokana umwe zvake. Asi tinoona kuti vanotaura mashoko avo ndovasina kana ruremekedzo. Pane chipi kana chipi ndo vanoita zvibhakira kundufu vachitemana nematombo vachitadza kuti vabatane kuti vanyararidze mhuri dzinenge dzafirwa. Izvi zvinhu zvakangonekwa nenyika yose yeZimbabwe zvichitika mazuva apfuura.
Mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa marapira vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari.
Panyaya yebhombo iyi semaonero angu aZulu ndinoona se it's just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, jeti politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri lawyer kuna vamunangagwa, saka vachibva kuti aiwa regai tiise munhu ari lawyer wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende, because angari part of my coup plotters aitoshanda na Sibusiso Moyo. They were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo vari kutraya kuda kuriwada Nzvende nekuti anga asati apihwa reward yake, vamwe vese vakareward.
Mungape here muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF, wanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then obva watageta munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika yayambo kuwhite kubhulawayo, munongoona kuti dzadzingori political gimmick, pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Tootarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa, pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa, izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa, nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambirire ari pachigaro?
Hazvisii nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesera taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia wana Belarusa, kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus, ndokwavanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikanwa nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina, ende sadhaki chainozoziziva kuti vamunangagwa havana kuhwina. Inyaya itori contested iyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari vari parunare kuSouth Africa kwakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vatanga zvakare hurukuro dzekuti Zimbabwe iite nhaurirano nevayakakwereta mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kugadzirisa nyaya yechikwereti iyi kuchanetsa zvikuru sei. America yakazivisa kuti haichabatsire Zimbabwe neurongwa uhwu sezvo yakaputsa chirangano chekuti iite sarudzo dzakachena uye chekuti iremekedzewo kodzero dzevanhu. Kunyange hurumende iri kuti yakaita sarudzo dzakachena, America nemamasangano emunyika nekunze akaita seSADC neAfrican Union nemamwe anoti sarudzo dzakaitwa gore rapera hadzisvike pachikero chinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yechikwereti iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chipo Mutambasere.
Nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa ye debt dialogue iyo yaitungamirirwa na Joachim Chisano vakataura ivo kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo igogadzirisa nyaya yema human rights munyika igogadzirisa zvakare nyaya yehumori zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba hapana chati chagadzirisika so kana vachiti vari kugadzira matechnical team avo vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo
asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose
hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka asi avo vanoti vekuCommonwealth vanoti vekuSADC vanoti vekuAfrican Union vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe haina kugadziriswa zvakanaka so naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka veEU vakataura zvakare izvozvo so kana vachitaura ivo kuti vaMnangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepasi rese here
ko kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi
izvi zvinova zvinotipa dambudziko pakuti America irimo vanotaura maParis Club of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti takanyanya nayo zvakare naavo veEU so kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho zvinotipa dambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo so kana vasingadi kuuya kuzotaura nesu zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu zvoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu
pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi
zvazviri iko zvino Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira upfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame hwekuti vana veZimbabwe vararame neupfumi hwenyika so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo unotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi so zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest vasaramba vachiticharja maarea charges kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi
tine urombotati muzvare Chipo Mutambasere ndimuzvare Chenai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vange vachitaura vari parunare kuBritain imwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu Reverend Forbes Matonga varikurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vati nzara yapfunya chisero munyika idambudziko rave kuda rubatsiro rwakakura kubva kumasangano anopa rubatsiro ekunze akaita seWorld Food Program nedzimwe nyika kuti vakwanise kupindira kana kuti state of emergency mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vakatoita izvi svondo rapera nemusi wechina kuti nyika yavo iwane rubatsiro rwekunze nekuda kwenzara yakatarisana nenyika dzemuSADC vaMnangagwa vakazivisa nyika nemusi wechina kumusangano wavakaita nemadzishe kuti hapana achafa nenzara munyika sezvo vari kutora matano ekuona kuti munhu wose awana chikafu asi vakawanda matunhu akawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Matonga
kuona kwangu ndekekuti kudeclare chinhu chakanaka nekuti ndokunovhura mikana yekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda saka ini ndiri kufunga kuti dano hurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka handinyase kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro.
Asika panenge panga pambonzi mumatura mune chibage chakakwana chingakwanise kuraramisa vanhu kusvika iro gore rinorapera kana kuti mwaka uno uri kunetsa.
Handina chokwadi nekuti handina mafigures acho, asi kazhinji chibage chakadaro kana chirimo chainaka kuti chiwanikwe nevaya vanogaya hupfu, anonzi mamillers aya, macommercial millers. Iwayo mamillers akanga agaya ndechinotengwa nevaya vanosenza nekuti vanenge vane income yekutenga. Asi veruzhinji vari kumba uku, vari kudzimba uku nekumaruva kunyanya, vanenge vachida kuti vapuhwe chikafu pachena. Saka mazuva apfuura ayo taimbonzwa sedunge mamillers chaiyo akanga akutomboimpota chikafu. So handina shuwa kuti information iyi rakazara ndeipi pane izvozvo, asi hazvina kushata kuti kana chirimo ngachipiwe mamillers uye chosubsidizwa kuti upfu huchipe. Nekuti zvatiri kutaura iye zvinezvi kumaraini uku bhagidhi rechibage rakutengwa ne$10.
Rahambenge richiita mari
mabhagidhi anga chitengwa nema$3 nema$5.
Saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vaakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo.
Inekuwedzera mutengo ndizvozvo chokwadiya. Saka tinofunga kuti kana changa chirimo chikabage chikawanda pamaketi zvinodzikisa mutengo, ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika. Saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika, saka ngatiwanei rubatsiro kubva kuna maUnited Nations kana zvichibvira. Pamutanano ndosaka takajoina maboka ayo, handionesa kunge zvinokanganidza anything.
Kazhinji kana paita nzara yakadai, ndechipi chikafu chinowanzopihwa Reverend Matonga?
Kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapuwe staple food yavo. Saka munomu isusu tinodya chibage, saka kazhinji chinopuhwa chibage. Then chechipiri chinopuhwa, vanowanzopuhwa beans. Beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba. Then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa. Kazhinji izvozvozvo ndozvinonyanya kuita macomponent efood basket kana ichipuhwa.
Reverend Matonga vaimbotungamira sangano reChristian Care vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi manomwe vakaurayiwa kuBurkina Faso nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Vanhu ava vari kurwiswa kunzvimbo dzakawanda nevanotsigirana nezvikwata zveAl-Qaeda neISIS. Nhaurirano dziri kutarisirwa kutanga nhasi muCairo, Egypt, kuedza kumbomisa kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust tichikurukura nezvenyaya dzekurerutswa kwemafambiro kana mararamiro evakaremara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tokuona kuti kuvisa value added tax kwakaitwa chinhu chakanaka, zvinoita kuti maprize ezvinhu asakwire, because tiri kuona kuti vakaremara vanomanita maassistive device on a daily basis, and kana mutengo wacho usasakwanisike kana kuti usasasvikirwe nevanhu, zvinouraya basa ratadaitaita senyika.
Amunoti maassistive device aya zvinhu zvakaita sei, zvinobatsira sei vanhu vakaremara?
Kana tichitarisa maassistive device tirikutarisa zvikwanisiro zvinenge zvine vanhu vakaremara zvinobatsira mukurarama kwavo. Tikaona like munhu anonzwira kure anoshandisa inonzi hearing aid ya anoisa kuitira kuti anzwe zvirikunyatsotaurwa nevanhu. Vamwe vaivai vasingaoni vane makloku avo kana mawatch avo anotaura, vane zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinobatsira kuti munhu asarambe achingokumbirawo kune vanhu rubatsiro, agarewo ari independent. Pane zvimwe zvinenge mawheelchair zvinopinda futi ipapo pamaassistive device. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakaremara vanoshandisa mukurarama kwavo everyday kuti upenyu hwavo huendeke vagone kuita independent.
Panguva iyi mitengo yezvinhu ichienderera mberi ichikwira munyika, danho ratorwa nehurumende rekubvisa value added tax pamaassistive device muri kuona richizounza shanduko here pamitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu vakaremara?
Ya, isusu kana sesangano tichitaura, tinotaura chinonzi economic cost of disability. Tiri kuti vanhu ngavasa ignore kuti pane mamwe macost anobhadharwa nevanhu vane madisabilities. Mukaona vamwe vanhu anenge asingafambi, anenge achinida zvinhu zvinenge maadult diapers, vamwe vaya vane albinism anenge achitonidawo sunscreen. Isusu kana chitenga mafuta edola, iye ari kutomatenga ne $13. Which means kuti every time anospenda more money than isusu munhu ane disability. Mitengo iyi ikaenda pasi, munhu anogonawo kutofamba-fambawo sevamwe, anogona kunzwawo kune vaivai vasinganzwi achishandisa hearing aid yake, kune vaivai vane low kana kuti hard of hearing. Saka tiri kuona kuti mitengo iyi ikadzika zvinobatsiridza mari iyaiya inenge yakushanda pakuperekedza munhu kana kuti pakumutsvakira mumwe munhu anenge achimubatsira inenge yakushandawo zvimwe zvinhu.
Aona muchitanga chirongwa chinonzi Campaign Against Budget Pollution, chirongwa ichi chinoita nezvei?
Kuona kuti dzimwe nguva pane kunyepa kana kuti mamwe mastori asingaite kana kuti enhema anoita kuti zvinhu zvishatire munhu wese. Kampeni yedu iyi yatiri kuda kuita iri kuchenjedza vagari vemuZimbabwe kuti vachenjere panyaya dzavanoona pamasocial media, vagone kuti vave nemafact checking skills, vagone kuziva kuti ndinotarisa sei kuti ichi chinhu chechokwadi here. Zvichabatsiridza futi pakuti kana munhu nenyaya yemadhivhaisi yatiri kutaura, munhu akasvika madhivhaisi aya achangokwira, anogona kuzoripota kuti aiwa pane zvakadai zviri kuitika kana akuziva nyaya dzeinformation. Tiri kuona kuti vakaremara kazhinji nenyaya yekuti havana mafoni, havana zvimwe zvikwanisiro, maradio, matv, vanoramba vari vulnerable kumadisinformation aya kana kuti kunhema dzinenge dzichitaurwa dzimwe nguva.
Anhasi togomera pano, manzwa hurukuro yataita naMuzvare Samantha Svanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevachidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tapoka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadi zvenyu. Makadi vateereri mose mose veStudio 7, munofarira chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa uri kuna Mateo chapter 5 verse ya 29 na verse ya 30. Pavesi ya 29 pane mashoko anotaura achiti kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe. Pavesi ya 30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva. Kana riziso chairo chii chinotadzikwa neziso rerudyi chisingatadzikwe neruboshwe chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri. Number 1. Number 2, kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa, ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa? Ko alright, kana risiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka Ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso chavaifananidzira neruoko rwerudyi? Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwandi.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Chinokukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGiriki aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stambu, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorerwo anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevi kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri, umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaurwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaurwa nayo. Ndokusaka pachipuwa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru, zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya, chero zviri pedo nesu zvakakosha, zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira, mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzerwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaurwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwaMwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi chero ndikarashikirwa noumambo hwaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera. Vawande
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. ZANU PF yo ramba kuti nyaya yekuti pane munhu aityisidzira nemabambo ine chekuita nekusagadzikana mubato iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa nyaya dzakadai kana riine vamwe vanhu varinenge richida kubvisa pazvigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela kuStudio 7 ngesonto mhlazintathu kumbimbitho 2024 Mukhipu Dube. Endaweni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuthiselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButare Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona ekingakwenziwa ukuhle okwenza abantwana sesifokile.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho, so babebekhangelela ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola okuhle.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathulele ezabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukuthuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi sekezethen kumanifesto lonje EFF. Sesuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngamafighters etwa yi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla engiphisayo.
Namhlanje sinqoba omunye wethu kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasithiya ngelokho zengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama structures.
Ni abantu bathule vele sizabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthatha lachapa.
Ah sikhona hayi ngijwa abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esukuya phazamisa iyona leyo eyama infighting. Abe CCC iyo iqini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezinye ihlelo ezenzakalayo. Thina siPV siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakha ama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono and njalo siya ku ncoma basi ubone ukuthi whether i government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i government. Yibo abantu abakhanya nganama ama media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina basikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho, akutsho khonokho. Vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandi-campaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. Kodwa mina into engayitshoyo ukuthi mina amboni kulo ncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, general leader of opposition. Nye faga ma position with the president. Mina mbone ngani o lahlike lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections, as long as one any one of us, ama leaders, kumbi opposition, I'm so president, a court here to I, ka ketwa ngabuse.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, ubeqoka le-Studio 7 ese-London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufizwa ngozulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala linelana lokukwenziwa ngokhulumende. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sika ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokhu akwenzayo kayisikho. Khathesi sile programu esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is Pufa, or 2028 ukhathana. Masesikhathi program yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kuye ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngihle kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by-elections. Ngakho-ke basekela izana, ngokutsho kwabo.
Umuntu osho njalo uyabe engelaqiniso. Ama-by-election esingangenanga kuwo yilawa okuqina. Owine khona uGeorge Zuma labanye. Wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikontestile impumla yakhona kokulaya isegcekeni sizangakhandidi futhi eBybridge West umama uTorres. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho lwabadule uyakwazi ukuthi ungena kukhetho ama-elections kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukampaigna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona ekingakwenzi ukuhle okwenza kube ngase-14 sangena ku-drawing board kukhona esikulungisa. 2023 singenile abantu abasevotela ngendaweni eziningi. Wenza i-by-election sangena futhi abantu abasevotelanga. So angazi ukuthi othe kasikubona ku-by-election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by-election besikhona.
Umnumzana Mthulisana na ngunobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 esi-Johannesburg kwele-South Africa. Ukubandla leZANU-PF umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba abekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe-part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba-part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi benga suta njani benga janjani aso njongo yoku muva ilizwe ilisi ya pambili njalo la abo ngalesi ya uketu abakayelelele ugutive wini wakona nji ugutive skukumise izi kwa maza ugupeli
yehuto kula banya bati ugunweza vya wako zikonoko vesa viva tlaleza nupievu loktu ugunyo kumangalisa yo njalo lindezelu zulu soba wesesaba pela bati alapa kulovu zimu njalo wala mali
ae katele wita wula mtuwe saba ibancha ungale saba njana after election ngesikhathi siqala thi lesi election ungalesaba siya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi cha ole bora ngomakwayo izano phezu ngathi isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenza ukuthi kube le democracy akula into bangayesaba nje kubandla lezano pia njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ongafuna imali kwenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattende la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izano PF abayesabi banga asiwo magwala ukuthi thabe ngesabi izano PF ukuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivotele nje besebenza isaba sesiqedile nje
lo ngumnumzana Nkulula Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiko
wethu
owenze
senziwe
manje sigcina
masiko
wethu sigcina
masizwe ezamasiko kuzamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sikhona ngale lapho ke okule inkosi ubunelani lobhengula wagidwa umdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo uzawamukela kuhlelo kwabo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye sizokuthi ke selilungiselele ukuya kodakamela kulani khona ngani?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April kuyilecture kuyimfundiso nje imfundiso ngembali yethu singamaNdebele bese kuthi u6 ke sokulusuku lwemgido kube losuku lokupha iziki inhlonelo kulabo abantu abenze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uHindulu Dakabele uyadliwa kuyafundiswa siyagiya siyasina kumnandi kunjeya
yikhangelo labo ukuthi abathole imhlomelo ngabantu abanjani izicoco lezi kume njani bakhethwa mbani
bayakhethana bona umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu onakekela izifuyo umuntu olima kakhulu abantwana abenza kahle ezikolweni kusports abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeclassini yibo labo abantu abaphiwa imivuzo kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye uqade kangakanani khonoko
lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukutshaya intamba abe unumber one yiumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent laba abagudwa balesipho sesports baphumelele ngoba kuyakhuthaza nxa kungekho ukuncintisana abantu abakhuthali ukwenza izinto kodwa umuntu ungafaka ukuthi kule competition kulo mvuzo umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye lo ngubaba uBonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo ungajoni kusasa ba.
Ngiyabonga
kakhulu Themba. Umandla nababa mkhulu. Babe lobo lo usenzi. Lo sikhathi sezokholo lesi Kristu silo
sivana uhlelo vuselela umoya igama untungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke
usiphatheleni mfundisi
kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwethuni abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhiphe izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga 16 sibala uverse ka 1 to 2 ukukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatia ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu baveke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinthe ekhuluma labo ngodaba lomnikelo ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-testament elitsha ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-testament elidala njalo sinanzelela ukuthi kuleli testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana noThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala abantu babeletha imbuzi abantu belethe izinkomo abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu ngakho kuthi ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha wanikela umnikelo owedlula owethu sonke so ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe kumele alethe olunye ulutho lokhu sokwabhadalwa nguJesu sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibangaba lesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokufa asenzele khona ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo yonke into esiyitholayo ayisitho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo
kuyiphethe mfundisi
ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga asithandazeni baba igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe sibongile baba ngegama likaJesu kususa abantu abakho abalaleleyo sizehlangane njalo ngeviki elizayo amen inkosi libusise asihlanganeni ngeviki elizayo sikhuthazana njalo ngombhalo
lobekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabamkhulu untungamili nkomo sike sizwe utaboka ngcube kuhlelo lwabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso yeScience of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze bathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma-assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabeza thenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama-walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi beyirezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange bizo omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwazi ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability ba spend more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura iyabe ingasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo leyo kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo, bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatha namuhla besixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Science of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Jonga kulu Thabo Kancube ungathini lokusasa jahalakithi. Wezemidlalo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njani nje usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wengcindi uMeluleko Ndulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi sakhula, kodwa wagcina ejiya umdlalo wengcindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wengqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu elizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. Aswe, abantabani, abakasu mbona kona, kasu mbona, hatu mfana loko kule spiwe singa agase boxing. Mwukutlela wami kona di Maronjira, 2009 National Youth Games. Ngabu ya di gold medal. Sakamba uma Champions of Champions, arangu November, December kona, after ngaba yi champion yi weight division. By that time, ngaba nguya 45 kgs. The first weight champs was 25 years. Wele kwa kukachani, pin weight ya, abantabalula. Chese suya ku 2010.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube umuye uPhilip Stryker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe liprofessional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010, Coach Phillip Stryker decided ukuthi thina sijoyine professional boxing. Ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala kuprofessional. Ngakuthina lo fana wangidlala lekho kuthiwa nguNtanjo Spa. Ngadlala 1-1, ngahlala isikhathi, i-trainer singatholi ivili game, ngahlala sibili isikhathi, ngingadlali. Boxing ringing, a trainer, trying to find my sponsors, trying to find the OT. I mean, I told Anjani came as a professional boxer with school. So, the second came here, it was 2018. And I answered because the Mundo and Kalala, I say, Kalala Kulama came a professional. I mean, I asked him about the catches. So, that's why 2018, I lose a corner of hope.
Ukungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe, wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately, hayi izinto zangazihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi njona ngangi-boxing yali sport ebesisegasi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza. Ukuthi lami ngiphile just because iboxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather, kodwa azange unfortunately ngalitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job, because by that time izinto zakhona zazinzima, because ngiyabe imali lengifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kwi-boxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Highlanders, ngafika ngakhatshwa lapha Highlanders as ground me.
UNgulube oyafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wengqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wengqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyangakholo Njanji, ungathini lokusasa, ake sizwe ezomculo.
Cholo jina siya tanda uyi tinji yami tanda sa
sarbonani bala lady labalande libe studio S7 ikamala mina ngiyumbele sikhumala umhlabeleli we jazz, afro jazz actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke, ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhona pha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So gathesi ke ngise studio, I'm actually preparing, ngiyalungiselela eli ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi, kumbe ngithi kuboJuni khonapho lizabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke, ngithi ngalingaba lokulalela okuhle owathesi, ngithi lisale ngenjabulo enkulu. UNkulunkulu alibusise lonke.
Telling me all the fuzziness, baby, I'm still as I am. Is like pure silver. Oh, mama, wako tanda sam,
yelo umculo ke wakakhumalo kuya ukhumalo phela indoda ekhaza kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lwami namhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe ebitiwa Force Airport siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa umthembo sithemba ugibs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe